a very good evening, Zimbabwe. This Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to Live Talk. I'm your hostess, Ntandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe.
Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Minister of Health recorded 19 new cases and one death over the past 48 hours. And there's a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising.
Yes, and when we look at the global figures currently, Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are 38 million, over 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star.
Yes, Mark, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender-responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Mm-hmm. And some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at, and hoping we'll get our experts, the women leaders, in the upliftment of women.
Mm-hmm. Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCOVID-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvemhingamupinyi zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCOVID-19. Uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCOVID-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatinge tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikana iro rokunzi International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyoyino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Sa
yebo ke, namhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane le-COVID-19. Yebo ke, siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingamathumi ezizinkulungwane ezingamachumi amathathu sinhlapha ke sikhuluma nge 38,599,508 cases njalo selibulele ke abantu abedlula isigidi esisodwa sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe yileli gcikwane kwathi abahlaselwe yilo sebe zinkulungwane ezisitshiyagalombili ke zikedlula lelo nani i-8,055 litsho njalo ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke sikhangela njalo ukuthi lamuhla lelanga lokunanza amalungelo abesifazane esingathi thina yi-International Women's Day ke njengoba yikho ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani nalaba abanye babo abasemadolobheni njalo umhlonishwa wethu wokuqala esizakhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Sinkiwane wenhlanganiso elwela ke amalungelo abesifazane ye-Women Development Association of Zimbabwe yena ke usebenza kakhulu labesifazana emaphandleni lapha nendaweni eziningi sake sikhulumelaye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Ye, kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu liyangizwa kodwa ye hayi sokungani kuyezwakala mbijana kathesi. Ye siyabona ukuthi lamhla lilanga ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzeleli la
thina njengeodazi esithandekile sithe izolo mhlaka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbula sikhumbuzana sifundisana ngaleli langa njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo iningi i-contribution esiyenzayo ku-economy nakwi-society nge-general lapho sihlezi khona lelizweni le-general.
Yebo ke singathi ke ngesingisi how did you what exactly did you do to commemorate this day
organization? What we did, we invited groups, we have a number of groups, so we invited each group to send one or two representatives to bring their produce. Some are doing basketry, some are doing bales, some are doing garden, they are doing a number. Some are even going to Messina to order buying and selling. Now that we did not have Messina, they are buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they are ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for its members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically.
Yes, and so did the women come in their large numbers, and what products did they bring to the event?
Not really in their numbers. Usually, you usually have a large group of people when we have such commemorations, like a 10 o'clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, you know, trade it?
They brought things like drills, chair beds, craftwork like nets, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce.
Okay. Yebo ke ungachaza ukuthi abesifazana laba kuyini abakulethileyo kulo umcimbi ukuze njalo babuye ngobunengi babo yini kukanti ilanga lelili nazenjani sibona ukuthi kule COVID-19 abantu kumele bengasondelelani ukuthi bethelela
ngenxa ye-COVID-19 lonyaka sibe balutshana kakhulu xa unanzelela thina eminyakeni ngenyeodazi nxa sisiba le mcimbi enje siba ngamakhulu sibili engeke sikhathi sika amakhulu amane kodwa lonyaka ngenxa yokuthi i-COVID imithetho kahulumende ithi abantu babe less than 50 nxa lilo mcimbi sacela amagruphu ethu ukuthi igruphu nganye nganye ithume umuntu oyedwa kungababili abuye nezinto abazithungayo babuyile-ke labo madoyilabo izingcebethu amanethi ama-chairbags nalokhu ababenza ezingadini kwathi laba abayenza i-buying and selling babuya nezinto abazithengisayo kwathi laba abenza o-bakery babuya labo ma-scones labo makhekhe bekuthengisa nje sikhonapho emcimbini wethu so in number abantu kube amagruphu angu-30 besiwanxusile la kwasekuthiwa ne-staff set sabangu-35 asibangabaningi kodwa injongo yethu ihambile sibili.
Hayi kuhle kuyezwakala siyabonga kakhulu.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
Aiwa, tinokuchingamidza pachirongwa. Regaitimbonzwa zviri kutarisana nemamwe madzimai vari kwarusape. Tinokuchingamidza pachirongwa
sisiiaema.
Ehe, mukati tsananguriro kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai vari kumaruwa ikoko kwamuri kwarusape.
Madzimai especially madzimai vechidiki vachine vana vachiri kuenda kuchikoro vari kunyanya kusangana nechallenge yekuti vari kunyanya kuita overworking yakanyanya kushandira mhuri dzavo especially kumakurima nguva yekurima vanonga vari kusasa kuti vaoneka vari kurima nakuti vaone maricho kuti vaendese vana kuzvikoro saka ndiro big challenge yarunya vashanasangana nevakadzi vechidiki but zvakadaro vanongoshingirira nekuitawo nekumaprojects zvakafana nekuchengeta huku nekuchengeta vamutsuro zvakasiyana siyana nekurima magadheni.
Totarisa panguva ino yeCOVID-19 mungati imi madzimai vekumaruwa muri kuwana dzidziso yakakwana here pamusoro pedambudziko rechirwere ichi?
Ya at least tiri kuwana dzidziso yakakwana vanoona nezveheath kuarea kwedu especially kumutasa central variko vana vanoita nezveheath vanofamba vachidzidzisa every time kuti chirwere checorona ichi mukasangana nacho munochihodha sei chinodzirwirwa sei garai makapfeka mamaski vari kuita basa ravo wezveutano.
Pane zvamungada kuona zvichigadziriswa here semadzimai ekumaruva sezvo zuva ranhasi riri zuva rekurangarira mabasa anobatwa nemadzimai ekumaruva?
International
Day of the Girl Child, Nims Weshondo. Vaskana vechidiki koko kumaruva varikuwanikwa vachiwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here?
Ya vaskana vechidiki varikuwanikwa varikuchengetedzeka kodzero dzavo, and then tine vamwe ma organization akafanana ne Well Planning International wanouya vachidzidzisa vana kuchengetedze kodzero dzavo dzinochengetwa sei. And then they were my villages, one of which are known as Joanna, Zema, child abuse, nearly one of our homeboys is most of the time.
A punishment on Gadakona sheet wire, Panyayo, you can get it the Quaker, Kodoro Devanashan.
Yes, no matter what, especially when I scored the Tinet in the area, as long as it is a much more area. Sakati reza zote wanawasikana, especially wanawishu wasikana. Tunonotingwa shinchi wanaewa wawo kana katoku, at least akashika grade 7, akuenda kubasa. But kodzero yake kekula kwenda kuchikore chizizo osu kujishifana naone shunuditu kwa mwana mkumana. Sakati especially zinonga wanawishu wesidiki wasikana, wanonga wasina wapere kiwese, kana watuwaruche nyetupanduwa na mbuya. Wanambuya wanongo wasila kuziwe wakakwana kuti mwanaishwe mstana iko zileke ujende kushukuru. Wanongo autopilo ndoto chungeswa ni mwana kutudaya enda kushukuru. Aende kuchukubasa. Saka tinoko kuzi uzile shukuru kuti wanao yu wanao nwesi wa stana kana paile ma organization angu wazobakilo kuti wanao kata aruso waende kushukuru. Wanao kutiza kuti jimalefu zietu au asakane ni wanao kuma.
Aiwa tinukutenda icha izo mwe nezi warakanaka.
Okay.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
So we're hearing there from one of the women in the rural areas from Rusape. She was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child, and also to speak about, how women's how women can also be respected in the work that they're doing, because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about.
This is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
In the wake of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women, as frontliners of responding to every pandemic, every situation, so we have to give them information. We have to give them tactics. We have to give them means. And the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread, and its symptoms. We had to put placards and posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call spook gear, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we used to encourage women to run with the scoop tears, place them everywhere for people to wash their hands. So we had what we called scoop tear hang-up campaign. We also went on, and even social distancing, went together with a scoop tear campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because, you know, buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every homestead where we have got members, we have these group chairs, we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups, they bought AMA detergent and shared in groups of 10, so that every homestead could have. They also do a lot of work at Masimini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work, as they have gardens, they have got craft clubs. So we went there to educate them, so that we did not call them to gather in large numbers.
Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they saw? And does the scoop gear really work? Does everyone have it? They know how to use it effectively?
The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, 4s have opened. What we have done, women SDC went to the schools and put these good gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always hem the mask in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask wherever and whenever. They always wear their mask. Even if they go to towns and buses, we encourage them not to wear these masks for the police, for people to see, but for them to protect themselves and other people.
Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works?
The scoop gear, we have 5 liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole fit for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy. It can be a stick, but something heavier than it. So then when you get to your homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear, and it will spill some water. You wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear that is where we put our feet, like the gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear.
Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi ungabachazisela ngamafeatures ukuthi yiziphi inhlelo eselizigqubile njalo kuziphi izigaba zelizwe ezokuthi abesifazane ikakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli ele-COVID-19.
Thina lo nyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba lethimu ethi building rural women's resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha asiya maredi. Samthatha ukuthi kumele omama sibanike information vele kuyini COVID. Saqalisa ukubheda nezikotho thina singazikotho endawo eziningi kule mithombo saya emithonjeni saya ema-bus stop salengisa amabhakani sibanika ukuthi information ukuthi kuyini vele i-COVID-19 vele iqalisa njani ithelelana njani ibonakala njani ukuthi usulayo nxa usulayo sekumele wenzeni sabanika-ke information sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asigeze emzandla ukuze sizivikele ngalokhu sahle sagijima lesigubujiya sagijima sathi umuzi wonke awube lesigubujiya saba lama-members ethu sigqubane ukuthi yena hambe imizi eyi-10 nahambe imizi eyi-10 sayibhobha imizi safundisa osigubujiya fortunately-ke kulama-5 mita abantu behola i-10 abangaholiyo sibanika ama-5 mita lawo ukuthi balengise emizini yabo abanye kusikubujiya kumele sithele imithi okunjengaba sunlight liquid o-domestos o-GT abanye bafaka imlotho so lokho kuthengwa abanye bebengela mali yabo so sasigrubhana sithi thenga nini kumele kuthenga imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelani ngilokhu kusadinga futhi okunye okwesibili ngilokhu kusadinga enye yesibili atleast selula bakwenza omama sasuka lapho-ke sakunazelela sesizwa ukuthi valani imilomo namakhala saqalisa ukuthi ukuyathenga kuzima sase siqalisa-ke ukuthi bomama asiwatheni amadendethu sawatha okusaqinileyo amakawuso lawo esingasawagqokiyo saqalisa ukuthunga saba lephetheni yabantwana ephetheni yabomama ephetheni yabobaba uthi asithungenini wonke umntu avala amakhala lani nomlomo sakwenza sibili nxa uthutha kumbe siyasebenza besisebenza khathe sedamo wonke umuntu egqokile imaski yakhe lanxa uthutha sibili vele edolobhe na usukwenesile wonke umuntu eyilungisa uthi uyavala amakhala wena ovela khathana umpathe emkhuhlane sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu ezimfeni besihle sithi ungathiwa konakabani sihle sigijime omama bayemekashe ukuthi asisoda esigubujiya zimbili zintathu ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sesiyageza omunye lahlezele omunye lahlezele kungabi lamagrubhu amakhulu ekugezeni nokuthi kumbe sivela khona ngale siyageza zona lezi izidimbele ezile e-South Africa ngingakazihambi ngisho ngihleze ngiqethe ukuthi izihamba ngisho ngihleze futhi besingakhuthazi bona bobhodivin sahle singakhangelini izidumbu ngoba simazi ukuthi umuntu usengayo so ziningi inhlelo besizenza sibili njalo sibona ngani ziphumelele ungahamba sibili lakhe silamani bemba zethu khona nizeningi labo sigudiya
yebo
kodwa manje sisebenzisa ngemfanelo izibhu yalezo njalo mama sibaqoka ngemfanelo isibhu yasebenza ngoba nawu ngena abantwana abancane sebehle bethi gogo alifuzanga usibuye bethu zizanje ama-maski kusashele kancane ngoba siyawagqoka sibili sihamba sesike ebantwini ubone singajayelana ubone umuntu usehlisile imaski yakhe sisakhuthazana ukuthi heyi noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni aibu yeshile vini aishani konapo ngapande nga uwetu anji
ye ezi kolo ge la kosonge singe nile hili msamoni
vivuliwe kateso kreksele na mofomba vulili ama SDC zile sawa tuina lao kwa sabate wakuluma na lavazali baya fava oskuptia ukuthi abantu abathole ukugeza ngoba indawo eziningi zegazini amanzi kungakho omama babona sokuthi osikuthiya laba bahlala belamanzi ezikolo kuhlala kulamanzi bayathintana ukuthi abantu abangasweli ukugeza kunzima ngoba umama udinga awakha amanzi ayedinga lawo esikolo kunobunzima obuthize kodwa omama bayazama sibili la mamaski kodwa uvalo lwethu lusho kuthini basheshe balutshana abantwana kathesi basakhuzela basafundisa sona bangabangani baqotho bakhe kubuya abaninyane sizakuphatha yini sizokhu sisakhulumisana ngakho ukuthi senze njani kodwa le makhasi esiwafundisiwa abantwana ningadlali libamba omnye kadlalele omnye adlalele ngokuthi amamaski nxa sezidlala sihle futhi lingawatshintshani kuyayilala lokhu sebezama abantwana sebesema kwenza ukuthi imaski yomunye yinto enyanyekayo asazi kumbe sebesesikolo singasekho abadala bazakwaneliswa
yebo-ke hhayi kuyezonana yebo libe libambe khonapho
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Very interesting news there.
Yes.
From Mrs. Nkiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
Yes, very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, I like the innovation that they are talking about, the scoop gear, I think they are calling it. In that area. Tofunza neru mirwa mai kuti panema jamanga murkuita ere pazuva International Day of the Girl Child uye zve pazuva rino remadzimai ekumaruva panyaya yeCOVID-19.
Zvekutanga muchando wegirova neshona yangu.
Aiwa munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taurai henyu muchidimbu.
Taita zvakawanda. Kakasema madzimai. Kuti auye from magroup akatimuzira each group yanga achitiunzirawo mudzimai one achiuya nezvavanoita ikoko vakauya nemabhasikiti avo vakauya nemadheide avo vakauya nezvemagadheni vachitekeserana ipapo and taikurudzira kuti magroups ngaatengere ese magroup ngaatengere kuitira kuti asaende nezvaakauya nazvo akasengazvo saka zvakafamba nekuti izvino vanga vasvipo vaifonerana kumawhatsapp kuti pane chakati nechakati ndikuvi girei vanga vakauya nemari vamwe vachikwereka kuti aiwa mari chauya ngazviuye kunoku takatengesa vakasara zvinhu zvishoma shoma izvino vaya vakavano woda vachitengesa kuma China shops mafunari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa pane izvozvo zvemazvitoro
haiwa ngeitimbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwarisape alo tomboenda kwarisape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kuteya mungatini zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapedzi nezvimwewo
ipo papo pane big challenge zvinhu zvakadaro hazvisi kunyatsa kuwanikwa zvakakwana. Saka vana vedu vanogona kunge ndamubvunzo kana kuchikoro chaiko tsangwa dzacho dzekuteredzo dzodzo unozotongoona kuti mwana apa hazvisi kumira zvakanaka. Saka nyaya dzakadai nezvemapedzi kumaruwa zvinhu zvinotonetsa kuti tioneke especially kuwana vedu vanonga vagutera.
Saka imi semadzimai vari ikoko kumaruwa zvinhu zvamuri kukurudzira kune vamwewo vangadai vakateerera panyaya iyoyo yekutipa wanise zvikwanisiro zvekuti vana vasatadze kuenda kuchikoro nyaya yekumaruwa.
Tinoda kutokurudzira sevabereki semadzimai kuti ngatirambe kana paine zvinonga zvikaubatsirwa tobatsirana kana paine mwana watinonga tirikuona kuti akada kuti tisarirei pazvinhu zvakakutsvaka pamapedzi. Tionewa kuti tinokwanisa kuunganidza mapedzi here kuti tinokwanisa kuona mapedzi akaita sei tioenda kobatsira vana vanonga vakafanana nevana ivo vanonga vakushaya zvinhu zvakadaro kuti vanokwanisa kuenda kuchikoro nevamwe panguva yekuteera kwavo.
Tombotarisa zvakare mamwe mabasa amuri kubata semadzimai. Tinoona panguva ino yecovid vamwe vanga vari kuti zvakakosha kuti mumuri madzimai nevana baba vawanike vachienzanisa mikana pakati pevanakomana nevanasikana, nekuti vanasikana vari kuwanikwa vasingawana nguva yekuti vawanikewo vachiverenga vachiita zvimwe zvinhu, kuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha. Zvakamira sei ikoko?
Ya, tinogara tichidzidziswa newe vanonga vakamirira izvozvo zvozvovana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti mwana mukomana unogezwawo mapureti kana mwana musikana ari kuverengawo. Mabasa anofanira kunge akaenzana, zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinodzingire musikana, hakuna basa rinoitwa rinodzingire mukomana. Zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo arikudawo nguva yekuverenga mapureti asina kugezwa, mwana mukomana une raiti kuti agezwa mapureti mukurobhamba.
Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwarisa peikoko vachitambira here dzidziso idzi?
Mafirst days kutambira dzidziso zvinhu zvazvakavarenga zvavanga vasina kuzvijaira, but kubudikidzwa nekudzidziswa kwatinonga tiri kuitwa neveChild Abuse nemamwe maorganization akasiyana siyana waakuita vachizvijaira ende waakuzvikona.
Tombotarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabvazira. Kwakamira sei kwarisati?
Izvezvizvi tiriti kubva vanhu vaakunyatsa kuziva kuti mwana wemusikana wakakosha sei. Kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro waakuenda kuchikoro zvakaenza. Machallenji dzetinogona kuzotosangana nayo ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana vabereki vakashaya, kana vakaseparata uchigara kana kuti neanother parent kana uchigara nambuya, njo vana vanogona kuzosangana nechallenji kuti kuchikoro angona kuti kuzoenda nekushaya mari yeschool fees.
Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yecovid-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nekuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata. Pane vamwe vana kutaura navo mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padandemutande. Zvakamira sei kuri sapoko?
Ya, izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vanaende kuchikoro vanga vari kudzidza paonline. Especially kuri kwedu kwamutasa central hazvisi kutogoneka. Network yacho inogona kunga iri kutonetsa, inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mukwanise kufonana nevamwe vanhu. And then padhata rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo chaiwo sofone kuti vanga uri paonline nedhata wadzidze paonline hawatorina, hakutomborina. Saka ndiro dambudziko retiri kusangana naro. At least tinotenda zvinezvi kuti magrade 7 wari kuda kunyora wacho wakadzoka kuchikoro wakuenda kuchikoro. Dati vamwe dhiresi kubva kugrade 6 zvichisvika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vazotodzoka zvekuchikoro.
Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya takanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvekuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai?
Ya, ini ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taivokumbira kuti kana zvichidzira mapurize emadhata anga achidzika kuti vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika, nekungokurudzirawo government kuti iisewo kana kuti mawifi mumazvikoro zvako muzvikoro zvakakombere zviri mumaruwa kuti vana vaone vachibhenefitawo ipo pa.
Aminoti mungangoti dei nechirungu here mbijana? aye wakana zisinga kana kuti it's okay regaitende zvemberi chazo translator hangu sisi ini saka munoona remangwana rakamira sei tikarisa mukadzi wekumarora teni
halo
halo ndoti munoona remangwana rakamira sei tikarisa mudzimai wekumarora
Yeah, and you know, remember that the workers of Kumarua can have since everyone wanted to Shandira, because the Marua Kushanda, Wano Shanda, Mamina, Mama Garden, my project, Toya Wuku, Wakanamboru, Namaka, both names in George Major Sakanaka, not remember the workers of Kumarua, not a one of Kirapam Soro, Kushan.
I was not in the Christina. Adiwe mabarikora nezu bari kwamutsaka.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz per shortwave.
So we're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary way for them to be able to go to school when they are on their period because, you know, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says that because, you know, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have like a places where data is provided free for young girls especially and for those in the rural areas. Then she said, as women, you know, in the rural areas, she feels that they have an opportunity to actually do better than those in towns because they, you know, they can carry on with the farming and with tilling the land and also, you know, whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there.
Amantombazana ke lapha kutshaswela impahla zokusebenzisa ngabesesikhathini, ama-sanitary pads. Njalo abanye abenelisi ukungena kubo WhatsApp okwenzeka ukuthi bayifunda ngemtshina yamakhompyutha ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Ngiwane, njenge-Women's Development Association of Zimbabwe like lahlangana nalo yini ufanayo njengalolu olukhulunywa ngumama weRusape ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina ama-sanitary pads lakho konke nje lokho kwabodatha labo-online classes. Yebo ke ifoni isazama ukuthi i-connecte selingizwa kathesi
usupho lwamankazana sithande
yehe ngiqhubeke
yeye
selisemoya ndingakhuluma
kuza amankazana lufana ufani sikhalelele njengezakha sinabo abantwa bethu abanye abangekho elizweni besibakhuthaza ukuthi kumbulana abandawenu ngapha banezinto ezibakhathaza ama-sanitary way so besiabilecovid abakubo South Africa Botswana abantwana besibaniselane kodwa sekuyi-COVID kwaba nzima so babesithumezela imali sathenga ke besisiyathenga bekudura kodwa ke abantwana kabahlalanga bengathathanga lutho esikuqedisiweyo futhi hand in hand ayi siyibonile ibhoda inika abantwana kodwa lathi sithi thina a-a bomankazana amahizo ebhululawa wahlanini so besiwathengela amajiki vachanini kuve clean avazali vanotsava vawani kuve clean vo aime vapinde vakusungenzise mova yako swingapfuva swikala swilele tina swinenzinuto hayi akusoze kusiphati vafunde vakukuthumela ne akuhlanzekanga kakhulu sibe sesithi ijiki le-ayini kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya egadewenu bangabe bethenga kokuphela.
Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English and how you have been helping the girls in the rural area with sanitary way.
And transformation. They have to fight situation. They sleep and say, ah, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country. Some of their sisters who are in South Africa, who are in Europe, who are in Botswana. So we make requests that they remember their young one. So they were sending to some in South Africa and putting we also encourage them to show their own. You know, we look for cloth material that is absorbent to use and show they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that zinc and iron will make it hygienic. So they use those and to
relieve
those who are not here.
Okay, that's very interesting. You also said you have the school initiative.
During this COVID-19 lockdown.
Yes.
So what we used to do, they send us money and buy the sanitary wear. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio, lessons. But rather, we used to share on WhatsApp those who have data. We would share we have small studies. So in those study groups, that is where we use to assist our, what we use to do, we have teachers, those who went up to phone 4, those are the ones that we volunteered. Of course,
we have a bit of network problem there, so you keep coming in and out, but you keep saying. Yes, we'll come back to you later.
Okay.
Studio 7, Efakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni, kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama, kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm, tholakala ku 909 medium wave, laku 4930-6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Aiwa apotanga tikunzwa kubva kuna manti vane vari kutaura pamusoro pemaprograma vari kuita vachitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzimai ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubve kwenyika vanowanikwa ivo vachitsumira mari yekuti pawanikwe pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tinotanga tiri zvakare tichiedza kuti tibate amai vekuintemba girls trust but network ekutaura kwatiri kuita iri kutinetsei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutsasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanike iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. saka ndozvino zvatanga tirikuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze neGame Park kwawanikwa iko kuchirura nyaya yatingati shumba saka imwe nyaya yatanga tichida kuti tiive nayo ipo pano hatichikurukura asi nenyaya yenetwork zvakare tabva tatsadza kuti tiwane pana mama maiswa vari munzvimbo iri kukaroi vari kuti iko kune shumba dzarura kunational park iri kuwanikwa idzo dziri kuwanikwa idzo dzichidya mombe uyezve mombe dzevanhu hanzi dzapera uyezve vanhu vari kuwanikwa vachityira upenyu hwavo kunzvimbo iyoyi saka tanga tichipedza kuti tibate vanonzi mama maiswa kuti vataurewo pazuva irori rezviri kusangana nemadzimai vari kumaruwa tichinzwa kuti kunzvimbo iyi yekukaroi kwakamira sei panyaya yezviri kutaurwa kuti kune shumba dzarura panational park iri padhuze nepanzvimbo iyoyi yemukaroi panguva iyo pasi rose riri kuwanikwa iro richirangarira zuva remadzimai vekumaruva saka sekutaura kwataita nenyaya yekuti manetwork ari kutinetsei nhaka tinokwanisa kunge tichizotamboedza kuvafonera vanga vari kudayira asi tisinganzwisisani asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyoyi yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa ivo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo ndiwo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti ehe vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko irori rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yecovid-19 ndo imwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi asi tichitenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa na91 zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengeswa kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yecovid-19 star
Ntiwane was for Women Development Association of Zimbabwe
that government program I'm not sure very few if anybody that coming into the country very much reduced and even those that are the better jumpers very much reduced we no longer see them
Yes, thank you. The Ms. Ntiwane was of Women Development Association of Zimbabwe. She was explaining about the discouraging the local community, especially women, from viewing bodies that trickle in from South Africa so as to ensure that they curb the spread of COVID-19 in case the deaths are COVID-related, since this is usually confidential information. I'm saying so because maybe some didn't hear my question if I was on mute. And just in brief, Mrs. Ntiwane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with women concerning goat rearing. Is it the program still, is this still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other? Like, what was the case?
The projects are still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the keeps. But the spirit is still the same. When we settle, we say we understand there is a good there will be good rains. We hopefully our projects are going to boom. So we still want to do the passion project. And because we are not meeting much, each group being isolated to itself, so there is not much interaction. But we hope by January.
Chazisela njalo ke ngesintu ukuthi uhlelo loluyana loku qhubelana imbuzi ye liyokhe lusebenza yini
ushalele lana lokusebenza sibili omama lokulazo izimbuzi kodwa last year izulu lingananga kule drought omama ngakakhulu kakhulu kahlani zihayi sezingandiziya ngekile kodwa isibi umoya ulokhu uqhubelana ulokhu ukhona and abantu abagrouphu ngayinye ngayinye imishiphe ngezimela iyodwa kungela
yebo ke ye lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona yiyo leyo networks kodwa ikusasa yabo mama abasemaphandleni ibona njani
ikusasa yabo mama emaphandleni mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelele banedishi sambeyile omama umsebenzi uyabandela inkulu amanzi abanye abasenazifuni uyazi uhulumende ngabe uyabancedisa athe mene kulokuthi bayegabula ngezandla enome ne-trent eyedwa ebhodi ngilimele omama uyabona njengokuthi ame ama-trent ahamba ayelima khonangale omama ngebahlakule kodwa uhulumende asiphungulele nje umsebenzi la manzi bawasondezele eduze ukwenza ukuthi angathi amanzi angathi inkuni angathi ukulima konke konke kumkhangele kugcina engasanelisi uhulumende namanye nje amagubhu ancedise
Yeah, ungakhuluma ke just briefly futhi in English, what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe?
My encourage only government could recognize that women So, to me, if the rural women, and I'm talking about the peasant women, by maybe bringing tractors that would be rotating, that's tilling the land for them, and instead of them fetching water, fetching firewood, going back to the fields, you know, it becomes immense for the women. And if you notice, most women, young women, are not in the camp. So most of the women that are in the rural areas are the elders, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them these agents of change and these great contributors to the economy.
Yes, so we are coming to the end of our show, and I'd like to say thank you very much, people. Yes, thank you, one of Women Development Association of Zimbabwe.
I'd also like to say thank you to the women out in Risape who actually came in and told us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there. My mama is for where they are complaining. The women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, you know, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Ms. Kiwani was saying, apuvanga vari kuti ivo hurumende inofanira kuti iwanike ichipawo zvinhu zvakadai sematarakita kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us, and I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures you may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mthanganya, who are in Washington.
And I'm Sandegele Mthanga saying, till we meet again, thank you very much.